Joint Permanent Commission izvibvumirano zvaingo sainiwawo pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Vazhinji vacharangarira pane imwe yaitombonzi ZIMOFA yeZimbabwe Mozambique Friendship Association. Saka zvibvumirano zvaingo sainiwawo pakati penyika mbiri idzodzo vachiitira kuti vanga vachikwanisa kudyidzana mune zveutano, mune zvesecurity. Zvibvumirano zvakadaro tinazvo futi ndofunga neSouth Africa. Tinazvo zvibvumirano zvakadaro zvaisaindirana neZimbabwe, zvikuru sei tangotora kuzvitonga kuzere. Asi kuti zvaizonyanya kushanda here, dzimwe nguva kushanda kwazvo isusu taisanyanya kuzozviona.
Vamunangagwa vari kuenderera mberi nemharidzo yavo yekuti Zimbabwe is open for business. Zviri kuramba here zviri mumaringe nekwakatarisa nyika?
Tikangoti nyaya yekuti Zimbabwe is open for business inyaya yavaka islogan yavakatanga nayo vachangotanga kupinda mukutonga. Saka apasati hapo pane zvizhinji zvinoratidza kuti takatarisa mutemo nezvimwewo zvatingangoda kuona, zvikuru sei kuvhurwa kwamakambani kuti zvinotora nguva yakareba sei nezvimwewo zvakadaro. Hapasati pane zvinoratidza kuti shuwawo Zimbabwe is open for business. Asi chinhu chavagara vachingotaurawo kubva pavakapinda mukutonga musi wa24 November.
Vamunangagwa vaitawo musangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuTanzania.
Imharidzo yavari kungofamba nayo tinoona pavakamboti tenderere vachienda kunyika dzakaita sana Zambia nana South Africa, pavakambotenderera imharidzo yavaingopa kuna naAngola, imharidzo yavari kupa